Chekwata chenyika chemaurias nas masikati chapinda munandare ndokurova Zambia 2-0 mumutambo wacho wechipiri wegroup B yemakwikwi ekosafa cup ari kutambirwa kusouth africa. Zvikubodzwa zvabva kuna Michael Tapera naTakunda Benhura zvapa Zimbabwe kukunda pamwe nekuenda pamusoro petafura mugungano iri nemapoints matanhatu mapoints matatu pamusoro pecomoros. Captain weMaurias God knows Murwira anoti vanofarira kudzikamisa hana dzavo kunyanya vatambi vatsva vari muchikwata ichi kuti vakunde mhondo yavakatarisana nayo yekutora mukombe uyu.
Vamwe vanenge vari vatsva kunyange vachinge vari muchikwata cheMaurias. Dzimweni dzenguva hana dzinogona kunge dzichikurova asi tinenge tichisimudzira nekusimbisana nekuti pakupedzisira tinenge tichida kuti tichizoita kuti nyika yeZimbabwe izofara.
Asi mutambo weMaurias nekinya nechipiri uri kutambwa nabvu munyika isatungamirwe neZifa Normalization Committee iyo yangaitungamirwa navalincoln mtasa. Komiti iyi iri kuregedza basa manheru anhasi sezvayakatarirwa nefifa musi wa30/10 asi veruzhinji vanoti vaive vatononokerwa nekuenda kwayo vachiti yakakundikana basa rayo. Murayiridzi wezvikwata zvevechidiki musha weGlenview muHarare Spencer Nyanete anoti komiti yavamutasa yakauraya Maurias nekusaziva kusarudza murayiridzi aiva akakodzera kugara pabonde.
Normalization committee havafeila uzo vakatarisa kumaurias vachinja apoti vanenge 3 macoaches within short space of time which is not good for football development.
Motsigiri wenhabvu vakurawo nechiwai vanoti normalization committee yakatouraya nhabvu munyika pachinzvimbo cheugadzirisa zvainetsa.
Tinobatika chaicho chaicho tiri kuchitsvaka tiri kuchishayiwa ndokusvika nhasi vanhu vokuti vakakundikana kugadzirira matimu edu ebhora manational teams edu kumaassembla nguva iripo vakatadza kuzviita nguva iripo saka kusvika nhasi Zimbabwe yedu haisati yarongeka Maurias edu asati arongeka kuti tikwanise kukombita zvakanaka nemamwe mateams emuAfrica.
Mashoko ari kutenderera anoti FIFA iri kudzika imwe normalization committee nemusi wechitatu iyo ichange ichitungamirwa navatomi Stole. Muongorori wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati vanoti normalization committee inofarira kuwedzerwa vanhu kuti zvinhu zvifambe.
FIFA normalization committee ngaiwedzere misoro ndingati ngapave neimwe misoro mishanu vatatu vari vakuru vanozivisisa zvenhabvu muZimbabwe koitawo vechidiki vaviri mukusharurako poyeukwa kusatsikirira madzimai. Zvese zviri nyore FIFA ichiri pedyo kudai.
Mitambo yekasulaga Premier Soccer League yatambwa nhasi yapera seizvi: Dynamos 1 Greenfield 0 Tel 1 FC Platinum 1 Wange 2 Bigita Minerals 2 Chicken Inn 0 Herentals 0 Chegood Pirates 1 Arenal 0. Makundano aya ave kuenda kuzororo ripakati pegore asi achadzoka musi wa13/10. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.